izi chini chakanaka ndingati pamusana pekuti kana uchayoka pandakambotaura newe svondo rapfuura ndakati rukudzo kumutemo chinhu chakanaka ndakatosuggesta kuti dai vazvipira kumahoko emapurisa kuti tisave nemhirizhonga munyika kunyangwe pavaenda panga paine vanhu pagedhi repamba pavo asi chandafarira zvangu kupfuura zvimwe zvese ndechekuti vaenda nekuda kwavo pasina kusungwa pasina mapurisa
munofunga kuti zvavakaita izvi zvichavabatsira here panyaya yavo
zvinovabatsira nokuti iko zvinezvi wakatarisa tanonoka pane tanho akatorwa nehurumende kuti ipe vasungwa vese vari mumajere yandingati chidzikiso chemutongo wavo pamusaka pecovid pamusoro pecovid pane chimwe futi zvidzikiswa zviviri zviri kupiwa munhu wese ari kubatwa nemhosva iko zvinezvi now nokuti vaazuma vasungwa iko zvino tinotarisira kuti vatambire zvidzikiswa zviviri izvi saizvozvo handifunge kuti vanosevha 15 months dzese dzakakwana handifunge kudaro zvinodzikiswa zvikuru
munotarisirei kubva panapa takatarisa kwatiri kuenda uko
kunyange zvazvo zvakadaro ndichatarisira kuti chitarisiro changu chekuti pachaita chimwe chidzikiso chinobva kuna president iye kunoza sepresidential pardon ndinoitarisira futi kuti inge ichiitika iyoyo nokuti unoona nemaitikiro aita zvino hazvisi zvinhu zvekutanga munyika muno mapana mutungamiri or aimbove mutungamiri wehurumende akaendeswa kujere saka ndokutarisira kuti zvese izvozvo zvinge zviri mugwara asi kuenda kwavo kwapa chidzidzo chakanaka kune munhu wese chese chakaenzana pamberi pedare
ini hangu somutoriri nhau ndikatarisa sure kwatakabva uku kana tikatarisa sure kwese uku kwakabva vazuma vagara vari munhu unongoita zvinhu nguva yekupedzisira vachimboramba kuita zvavanofanira kuita zvinenge zvichidiwa nevanhu kana kuti zvinenge zvichidiwa nehurumende vozoti pokupedzisira manje kuda vanenge vaona kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka vobva vabvuma chii chamungatitaura pamusoro pemunhu unonzi Jacob Zuma kana tasvika panyaya dzakadaridzi
unoona tinononoka chinoitika kazhinji kazhinji ndechekuti pese panopiwa mutongo kana kuti paunonzi uende kudare redzimhosva hachisi chinhu chaunofarira kuti uite pachezvako usina chisungiro chinokumanikidza kuti uite izvozvo hazvisi nyore kuti uti ndiri kuzvipira kuti ndinosevha jail term kwete hazvisi nyore kuti uende pamberi pematare edzimhosva kuti ubvunzwe mibvunzo inopikisa kazhinji inowanzoratidza zviya zvatinoti mashortfall nechirungu paunhu hwako saka izvozvo ndozvinokonzera kuti munhu wese anonzi aende kujeri anonzi aende pamberi pedare anoenda achizvuva makumbo ati saka kuzvuva makumbo avo kuenda kukoti kuzvuva makumbo avo kuenda kujeri hakundishamise zvinhu zvatinogara tichisangana nazvo nguva dzose dzose asi chandafarira kupfuura zvese ndechokuti vaenda nekuda kwavo vasina kusungwa izvi zvinoratidza kuti mune ramangwana chero inini munhu zvake cherowo vamwe vanhu pachezvavo vachautora semuenzaniso wekuti ngatienzanisei zvakaita chokwadi munhu anenge asingadi asi vazosarudza kutevera mutemo chinove chinhu chakanaka
zvakukatyamadzai here izvi vamachingura
hazvindikatyamadza but ukatarisa tanonoka ndechekuti chimwe chichaitika ndechekuti unoziva vane mamhosva dzavo dzinoendera necorruption nekuba iye yatinoti fraud dziri kunge dziri pamberi pedare mazuva mashomanana anotevera ndingati dzichienderera utongwa vari kuramba vachienderera mberi netra izvozvo vanenge vaakutoita vachibva kujeri zvisinei hazvo chine basa chaichichecho ndechekuti mhosva idzidzo ukatarisa ka pane mumwe munhu akabatwa nemhosva idzidzo kudhara muchindau ye anonzi Sabir Sheikh saka iko zvinezvi ka tinenge takuonawo kuti mhosva dzemunhu aipiwa mari dzinenge dzichifamba zvakaita sei matare edu anodzitarisa sei kuti tione kuti umbo hwacho huchibudiswa pachena vachawana mutongo wakafanana here ndingati mupi nemupiwi wemari isiri pamutemo yatinoti bribe kana kuti corruption vanotitwa vanoenzaniswa here nemutemo wedu kana kuti kwete ndo chinhu chikuru chichabuda mutrial yavo.